sezuva ratinotambira zvakanaka zvikuru zvikuru sei tichifunga pamusoro pevamwe vazhinji vedu vane vana maamericans vanokudzawo zuva irori and vazhinji havazivi kuti izuva rakaita sei izuva ratinokwanisa kuti independence sezvatinongoitawo April 18 kuzimbabwe but ko america yakabva kuva independent kubva papi america yakabva kuva independent kubva kumacolony emabritish muna July 4th, 1776 so izuva guru kuno vana vezimbabwe vazhinji vamwe vari kutoendawo kumapati ekucelebrata zuva iroro ekucelebrata zuva iroro but vamwewo vari ngogara kudzimba vachingoitawo mabarbecue vachigocha nyama nemasausage nekufara pamwe chete sezvo iri nguva yekuzorora
ndingabvunzewo muri muguta guru kaimi munew york umo zvii zvimwe zviri kuitwawo nezvizvarwa zvezimbabwe zvimwe pamwe zvamuri kuitawo nemiwo ikoko
vazhinji vari kuzorora vana vezimbabwe vanoshanda vino kamunzwa kamboka kanonzi amai nababa musandichene kana ndafa kuamerica vana vezimbabwe vanoshanda saka zuva rinoira vanobva vatoritora kuti hamira kutombozorora nokuti mazhinji mabasa anenge akavharwa so vazhinji vari kucelebrata vachionawo tv vachiona macelebrations anenge achiitwa patv but vakazorora vari kudzimba vamwewo ndovanotora nguva yekuwanawo nguva yekubatana nevamwe achiitawo mabarbecue iwayaya nekushanda pamwe chete nekubatana pamwe chete
imiwo sechizvarwa chezimbabwe chinotonderawo kuti kuzimbabwe kwakamboitwawo zuva irori rinopembererwa saizvozvi mashoko amungapewo zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno maringe neindependence aya ndeapiwo mashoma
kungochishuwiro chemwana wese wemuzimbabwe kuti dai nyika yedu yabudirira chishuwo chemunhu wese dai nyika yedu yaekonomi yaita zvakanaka vanhu vawana mabasa vanhu vafarawo pamwe chete vanhu vane mapolitical views ari different vabatana vaita chinhu chimwe chete kuita kuti zuva iroro ribva raudzamo hwezuva iroro hubva hwaoneka hubva hwacelebrata nemunhu wese nokuti izuva rakanaka April 18 just like July 4th kunoku April 18 izuva rinofanira kukosheswawo ratinofanira kukosheswa but zvinofanira kuendana neekonomi yenyika nekufara kwevanhu vese kubva asina mari neasina mari vemachechi vese vanhu vane vezimbabwe so izuva rinotoramba kutifunga pamusoro penyika yezimbabwe even though tiri muamerica
handinokutendai zvikuru mufundisi nenguva yamatipa tokushuviraiwo zororo rakanaka ikoko
mwari vakukomborerei mose